akukwanisa kuchitaurirana zviri pamutemo nevashandi, tichida kuti vashandi vemuzimbabwe havangati hatina voice kana hatina mukana wekuti tinzike zvichemo zvedu. Saka ndo spichi yandakapa ikoko. Spichi iyoyo yakamba yasupportwa chaizvo nemamwe magavhumendi vanotoona Botswana, Namibia, Kenya, vese vakatisupporta ari magavhumendi. Kwozotiwo vakamirira maemployers, paive nemudzimai wekucanada akamirira maemployers enyika dzese akati tinoona kuti Zimbabwe yaakufamba zvakanaka, tafadzwa nezvavataona. Asi pakazotaurawo vakamirira vashandi avo matrade union, vakati hapana zviri kufamba. Zvii zvinhu zvakati gumburawo hedu inii semunhu anga ari kushanda navo. Asi kutanga kakwe kushanda pamwe chete, ivo dzimwe nguva vanoona havo pasina zviri kufamba. Asi pakuti tatori netnf yatakabvumirana tikasainirana, zvinoreva kuti pane zvinhu zviri kufamba. Saka pamusangano iwoyo avo veilo pavazogara pasi vakati Zimbabwe inoda yavanoti direct conduct mission. Direct conduct mission ngaiende kuZimbabwe inonyatsoongorora kuti zvavakataura kuti zviri kuchinja vashandi vakasununguka ichokwadi here. Saka iniwo ndakamirira vamwe vangu vandakaenda navo ikoko, ndakamirira Zimbabwe, ndakambva ndasimbisisa chaizvo kuti kwete, isu tatotanga kuita machinji. Tinovadii vanhu vanouya kuzotiudza kuti fambai makadai, kana kutouya kwavo kunototikanganisa zvinhu zvedu zvaakufamba zvakanaka. Saka takaramba kuti conduct mission yacho iuye, asi hazireve kuti kuramba kwedu tatovhara musiwo. Aiwa, hatina kumbovhara musiwo, tiri kureva kuti uyai asi mutibatsire kunyaya panegotiating apa, patati patnf apa pandiri inini chair. Ndiri kudawo kuti ivo ndo vane ruzivoka, chatiri kuda kwavari uyai neruzivo runotibatsira kusimudzira nyika yedu kuti iti Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is for engagement, kwete kuti vauye vachitarisa zveshure. Kushure takatobva koko.
Asi hazvizoite here kune vamwe vaongorora, hazvizoonekwe here sekuti Zimbabwe ine chekuvanza? Nekuti kana pasina chekuvanza hapana kutya kuti vanhu vauye kuzoona kuti musha makamira sei.
Kana vachivazoona vari kuona chi?
Vashandi vari kuchema chema kuti vari kushungurudzwa, vamwe vachisungwa, vamwe vachimborohwa.
But Zimbabwe ine mutemo wakasenyika dzese yatinoti rule of law. Saka imi munoti vanhu vakati tiri kuita strike yekuti magariro evashandi haana kumira zvakanaka, izvozvo hazvirambidzi. Munogona kuti magariro evashandi haana kumira zvakanaka, mofamba henyu muchitaura kudaro. Asi kana mukati ndo zvamaakuita, mosikotanga kupisa kumamaketi kune vanhu vari kutengesa zvinhu zvavo vane misika, motanga kupisa muchipaza kumastoro. Ii takafamba netimu yakaapoindwa napurezident kuti tinoona distraction yakaitwa nemadisturbances akaitwa muna January. Kunana tiyengu aisiuzuko zvinhu zvakapiswa kumatogezi tichibva kurodhi yekubitlis kwakapiswa. Saka tikaitei strike here iyoyo? Saka nazvinhu zvadaro mutemo wezimbabwe unofanirwa kuti vanenge vatyora mutemo vatemwewo, vanofanirwa kutongwa zvakanaka mudare rezimbabwe.